vachimhinyiwa nokuti kusununguka zvakazara kwesangano reZimbabwe Electoral Commission iro rinoona nezvesarudzo munyika risingatungamirirwi nehurumende mumabasa aro zvinounza sarudzo dzejekerere.
Election Commission kana isina kuzvimirira ichienda kuhurumende kuti ibatsirwe kana kuudzwa zvekuita, tichizivawo zvakare kuti hurumende ine yatingati interest pachirungu, nekuti vanenge vachikwikwidza vamiriri vehurumende vanenge vachikwidza mufarudzo. Izvi zvinoita kuti huori hunge huchienderera. Saka mukugadzirisa huori musarudzo, chekutanga ndechekuti Zimbabwe Election Commission inofanira kunge yakazvimirira yega isingaudzwi zvekuita nehurumende, kana vanomirira hurumende vachange varivo zvakare vanhu vanenge vachikwikwidza musarudzo. Mutemo wedu zvakare inobatsirawo pakugadzirisa huori neku udza Election Commission kuti pese painobata basa inofanira kunge ichibata basa rayo zviri pachena, pasina chinhu chinoitwa chakavandika.
Vachimhinyi vanotiwo Zimbabwe yakatarisana nedambudziko guru revari kutsvaga rutsigiro vari kupa vavhoti zvinhu kuti vawane rutsigiro, vachiti uhuori uye kutyora mutemo wesarudzo wemunyika. Vanoti vanotarisira kuti vanoita zvakadai varambidzwe kukwikwidza musarudzo dzakatarisirwa gore rino.
Zvokufamba tapanguva yesarudzo tichipa vanhu zvinhu kutyorwa kwemitemo, nekuti zvinoita kuti munhu pakuvhota akanga asina kuzosununguka kuti anovhoterani. Sekuziva kwenyu, inini ndikafamba ndichiti kune vanhu, tava kusvika panguva dzesarudzo, munoda chii? Ndobva ndava pachinhu ichocho, asi pamwe pese apa ndanga ndisingavapi chinhu ichocho. Ndiri kuedza nepandinogona kuti vanhu ivavo vandidi uyezve kuti vagozondivhotera. Saka takatosana nenyaya yesarudzo, nekuti mawaniro akasiyana siyana emusarudzo dzinofanira kunge dzichiyananisa vanhu kana kuenzanisa vese vari kukwikwidza musarudzo. Hazvitenderwi kunzi panguva dzesarudzo tipafambwe pachipihwa vanhu zvinhu kuti vagoziva pekuvhotera. Uku kutyorwa kwemitemo pese pazvinoitika, Zimbabwe Election Commission inofanira kuongorora nyaya idzodzo, matarewo zvakare otonga nyaya idzodzo kana dzinge dzaunzwa kune vezvematare. Vanenge vachizviita sekuona kwedu vanofanira kunge vachitorambidzwa kukwikwidza musarudzo imomo.
Izvi zvatsigirwa nemukuru weAnti-Corruption Trust of Southern Africa muZimbabwe, vaObert Chinamo, avo vanoti vavhoti muZimbabwe vari kutengwa zvakanyanya. Vachinamo vanoti uori uhu huri kubuda kunyange kusarudzo dzemapato, vachiti wakaipa zvikuru uye hazvidiwi nemutemo. Vakurudzira vatori venhau kuti vabudise pachena vanotsvaga rutsigiro kuburikidza nekutenga vavhoti.
Tine dambudziko guru riri kuitika rakanangana nemaelections mazuva ano. Tine nyaya yokuti mavhoti muZimbabwe ari kutengwa nekutengeswa. Pakatanga sarudzo dzezanu PF maprimary elections, taona ivo vari kukwikwidza vachipa vanhu chikafu, vachitengera vanhu dzimotokari. Zvese izvi zviri zvekuda kuti vavhotegwe, zvinova zvisina kunaka. So tanga tichinyanya kukomberesa kuti vatapi venhau vawanikwe vachinyora nezvazvo, nekuti zvikanyararwa zvakupa chimiro chekuti zvinhu zvinotendegwa. Izvo iri mhosva huru yecorruption.
Vachinamo vaudzawo Studio 7 kuti uori hwesarudzo uhu ndihwo hunoita kuti vanhu vasarudze vatungamiriri vasina utongo hwakanaka, zvinozoita kuti nyika irambe iri pasi.
Electoral corruption inotokonzeresa zvakare kuti musarudze vanhu vasina utongo hwakanaka. Zvazvinozozongobuda pakuti kana vaakutonga, nyika yedu inongoramba iri pasi, nyika yedu haibudiriri. So izvi hatizvikurudziri.
Nguva zhinji dzesarudzo munyika, vezvematongerwo enyika kunyanya hurumende yeZANU-PF vanopa vavhoti zvinhu zvakadai sezvekurimisa, zvekudya nezvimwewo mukutsvaga rutsigiro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.